Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 6 Gumiguru 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, amai Lois Matanda Moyo vakadomwa semuchuchusi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vachida kubetsera vaEmmerson Mnangagwa neZimbabwe, vanofanirwa kutaurira vaMnangagwa chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nezuro vakadoma sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission uye vari mutongi wedare repamusoro reHigh Court, amai Lois Matanda Moyo semuchuchusi mukuru wenyika kubva nezuro. Mugwaro rakaburitswa nezuro munyori mudare remakurukota pamwe nehofisi yemutungamiri wenyika vaMartin Rushwaya vanoti amai Matanda Moyo munhu ane ruzivo rwakanyanya munyaya dzezvemutemo kuburikidza nekushanda kwavo mumapoka akasiyana-siyana ehurumende. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanoongorora zvematongero enyika vanoti havaoni amai Matanda Moyo vaine zvikuru zvavangashandura kana pachitariswa kuti havana chikuru chavakangasikamwa nacho kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kubva zvavapindako muna 2019. Jonga Kandemiri abatagweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Semazivira tinoita izvo zviva zvakakande miri, mai Matanda Moyo vachiri mutongi mukuru wedare reHigh Court, vanofanirwa kunge vachirizainisa kubva kuva mukuru wedare reHigh Court kuti vange varivo muchuchisi mukuru weZimbabwe. Havangakwanisi kunge vachiita mabasa iwayo ose ari maviri, saka ngavachisiya zveutongi vamboita zvekuchuchisa vanhu.
Pane zvamungaona zvavangashandura here munyaya dzekuchuchiswa kwedzimhosva?
Ndakashanda namai Matanda Moyo zvikuru vachiri kuLabour Court, vari judge vekuLabour Court. Munhu wandinoti ini pate zvangu munhu aishanda zvakanaka zvikuru vari kudare reLabour Court. Akabva ikoko vakaenda kudare reHigh Court. Anga ari mutongi, anga ane chiremerera zvikuru vari ikoko zvakare. Naizvozvo ndinofungira kuti mai Matanda Moyo ne experience yavanayo kushanda basa rekutonga dzimhosva nematare ose avapinda, munhu waningati vakakwanisa kunge vachirangarira kuva nendangariro dzemabasa ose avapinda nge vari mutongi nekuziva kuti vanhu vose vanoenda kumatare vanofanirwa kunge vatsvakurudzawo zvekuti ndovaita matare uye kunzi vasaendesa mhosva sina maturo kumatare.
Munoona here vana veZimbabwe vachitambira kudomwa kwaamai matanda mwoyo semuchuchisi mukuru wenyika?
Ndinoti ini vana veZimbabwe pari zvino vakabatikana nekubva musarudzo uyezve nekupiwa zvinzvimbo zviri kuitwa nemutungamiri wenyika. Zvoti vanhu vari kungoona sekuti mutungamiri wenyika ari kungodoma nekusarudza vanhu vanobva zvikuru padyo naye. Ndinofuvimba kuti mai matanda mwoyo havazonge vachipomerwa kunge vari umwe wemunhu anosarudzwa nekuda kwekubva pedyo uye kunge vari munhu ane mhuri yanga iri pedyo nemutungamiriri wenyika.
Avo vanga vari gweta rinoryira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri. Chabatavo vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande kuti tinzwewo maonero avo.
Kugadzwa kwaamai matanda mwoyo saprosecutor general chinhu chatangotarisawo kuti tione kuti sezvo vanga vari kuzeke hatina zvatakaona zvakanyanya zvakabuda maringe nezvataitarisira kuti panhau dzeuori kunyanyanyanya mumabato ehurumende umu kuti taitarisirawo kuti tichaona vachidzingirira chaizvo vari kuita nyaya dzeuori mukati mehurumende nemukati mekutengwa kwezvinhu nekugovewa kwematenda hatina kuona nyaya idzi dzichinyanyoferefetwa. Saka kupinda kwavaita havo paprosecutor general kutoreraka kuti ivo vakatokundikana kwavanga vari uku kuzeke nekuti kubvira pavakaiswa kusvika musi wavazoiswa kuita prosecutor general hatina zvizhinji zvakanyanya zvatakaona zvataitarisira maringe nenhau dzecorruption.
Advocate Sande, sezvo amai matanda mwoyo vachinja mabasa vakaunzwa munharaunda yebasa ramunoita, chii chamunotarisira kuti vaite? Chii chamunotarisira kubva kwavari mubasa ravo?
Muchigaro chavo chitsva ichi chokuva prosecutor general tinotarisawo kuti tione kuti nhau dzichazeyewawo zvakanaka zvisina fear kana kuti favor minzira chaiyo inotarisa kuti wese mwana weZimbabwe anongobatwa nenzira yakaringana. Kunyanyanyanya panhau dzematongerwo enyika tetisingatarisiye kuti tione vanhu vachishungurudzwa nekuda kwemuonero yavo panhau dzematongerwo enyika. Vangoita basa ravo nemazvo, anofanira kunge achitongwa kana kuti achichuchiswa ongochuchiswa, asingafaniri kunge achichuchiswa ongosiyiwawo asingachuchiswi, kwete kuti vanhu vanogona kungochuchiswa nekuda kwemionero yavo panhau dzematongerwo enyika. Saka tinotarisira professionalism kuna amai matanda mwoyo pachigaro chavo chitsva uye tinovakurokotedza nechigaro chavo chavapiwa ichi.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari gweta muzvare Jackie Sande vari parunhare kuHarare neStudio 7. Gurukota mubazi rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vakadzinga basa muzvinafundo Gift Mugano kubva mubhodhi resangano rinosimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZimTrade. Vachitaura nemutori wedu wenhau Tabuka Ncube, muzvinafundo Mugano vanoti vadzingirwa kuti vanotaura chokwadi asi havasi kuzonyarara.
Hurumende yamunangagwa haidi vanhu vanomira pachokwadi, zvingava zveeconomics zvingava kumuono mumwe wematongerwo enyika. Saka ndiri kuona kwemakore vakapinda panew dispensation vakanga vachitwa chidana chekuita silence opposing voices muchaziva kumashiroko ndakanga ndiri chairman we Cisco ndakarizaina 2020 muna June ndasefa 10 months again uchinzi nyarara usataura zve economics nekuti ndakwisa chairman saka ndakarizaina kuti interest ndakandiriko handina kurizaina kuti minister aiko anga asinga complain asi mwezi mishoma yapfuura iyi vakanga vasikuifara nezvendaitaura pamhepo nemuma social media nepamedia dzakasiyana siyana marenge neeconomy kuti rikuenda kupi even nemawanira angu papolitics ndandofunga kuti ndine right nekwendire muzimbabwe patichitasabumbiro remutemo wenyika
saka zvamadzingwa kudai muchanyarara here
ivo kufunga kwavo vanofunga kuti ndichaita mudumbu ndochinyarara kushanda paboard uri board member haisiri basa rekuforera rinopuwa paycheck kutobatsira nyika taibatsira avo vandotengesa zvinhu kunze kwenyika nechenjedzo neruzivo rwatinarwo ndofunga munoziva kuti ndiri professor weinternational trade saka kuzimtrade ndainyatsokufita zvakanaka nekuti taipa mazano kumanagement kuti vabatsire vechidiki madzimai nemakambani vanoda kutengesa kunze kwenyika saka vandidzingasi handi tutotaura kutotaura kauko hatinyarara nekuti tine right yekutaura asi ndinonzwa tsitsi kunyika kuti hurumende iripo yabva yadzoka ya1965 yasmith regime and hakuna kwatinoenda nepfungwa dzakadai
pamuri kuti muri kunyaradzwa apa mashoko api amanga muchitaura
kuti hurumende itonge inofanira kupuwa simba nevanhu vezimbabwe ndo vari kutungamirira saka kana vausina kupuwa simba unotungamirane imombe yekubaka saka unoda kuvhiya uchitengesera mubuchari rani vanhu vanoiramba nyama iyoyo saka chekutanga nechekudzorera mombe yawakaba moshanda woonekwa watenga mombe yako wechivhiya unonga wane simba rekuitengesera kuvanhu nekuti haisiri yekuba saka ndikutaura kuti chiri kudiwa pachirungu is to restore legitimacy we need my elections as redisputed ZANU-PF inozvinyepera kuti takatopinda hakuna kuyakapinda nekuti mhomho yevanhu vanopfuura 50% yevanhu vakuru muzimbabwe vanoda nezvonchamisa hapana mubvunzo ipapo evidence yatinayo ndeyekuti kana vachamisa vakapuwa 44% yekupiwa nezanu-PF nezec ko dzavanga nazvo ndedzipi it means it's about 50%. Saka tinongokutarisa ka vanofunga Zimbabwe is identical to ZANU-PF. ZANU-PF is too small, you know. It's maybe if they have a population of Yema members that could be 1 million or so members. Zimbabwe is 15 million people. Saka hazvigoneki nguva inei kuita matrix a1965. Nguva inei our generation inozviramba.
Avo vanga vari muzvinafundo Gift Mugano. Vari parunare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7 asi mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mukejo vane maonero akasiyana
yes izvi ndizvo zvinoitika ndo zvakaitika kuti munhu anopuwa basa opuwa basa oshanda achipa maservisi iwawo opakana maservisi iwawo asvika pave kuti haachadiwe kondrakti iyi inobva yamiswa munhu anobva amiswa basa izvi ndo zvinoitika pamabasa ese kuti munhu akapuhwe basa kana basa racho risisipo maservisi acho asisi achadiwe basa rinombomiswa chasara ndechekuti zeforeign affairs tinopa kutenda zvikuru kuna vamugano nekushanda kwavakaita nesu pavanga vachiri kupa masevisi avo achiri kudiwa kuministiri tinotenda zvikuru izvi zvinoitika kumakambani ese harisi zveministry of foreign affairs yega
avo vange vari mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vachitaura parunare kuHarare naTaboka Ncube weStudio 7 imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti usahwira huri pakati pehurumende dzeSouth Africa neZimbabwe huri kuomesera zvizvarwa zveZimbabwe muZimbabwe pamwe nemuSouth Africa vachitaura pamusoro pemusangano muduku wakaitwa nezuro kubhodha reBite Bridge nevatungamiri veZimbabwe neSouth Africa vanongorora zvematongero enyika vaJoe Mabenge vanoti kana vaRamaphosa vachida kubetsera Zimbabwe vanofanira kuona kuti vamunangagwa vanoita zvinhu nenzira kwayo zvinobetsera zvizvarwa zveZimbabwe kwete kumutsidzira usahwira hwekuti vakarwa hondo dzerusununguko tabata vaJoe Mabenge kuti tinzwe maonero avo
mamirira zvakaita apa vawande ndekuti sekutaura kwaita vamunangagwa kuti vakati vaonana navaRamaphosa kunyuyoko vakanzwa kuti vaRamaphosa vane urongwa hwavo hwekushanya kumusina vakati ndouyawoko ndouona imi mozoonawo divi rangu. Nyaya inotovapo panapa ndeyekuti namamiriro akaita zvinhu munyika kubva paitwa sarudzo kuti panozibwa kuti zvinhu hazvina kunyatsa kumira zvakanaka. Nyaya nekuda kwegwaro rakabudiswa neSadiq Election Observer Mission zvinovashandira vamunangagwe kuti vape mucherechedzo wokuita sekuti ivo navaRamaphosa vane ukama hwepedo pedo chose zviya zvekutoti vane vaitoita sekuti ndibuda ndibudewo madzisahwirai pedyo pedyo, izvi kuitira kuti kana ramangwana rikazoita sekuti pane zvazoti netsei nekuda kwedambudziko rinogona kunge rakaunzwa nesarudzo nemanyorero akaita Sadiq Election Observer Mission nevamwe vamunangagwa vane vaida kuzozemberana navaRamaphosa, ndonyaya maonero andinoita nekuti vamunangagwa vangadai vari kushaya zvokuita munyika mavo zvakanyanya kudaro zvekuti vanongondomanya pamusinapo vomanya paBedbridge. Vamunangagwa vanofanira kunge vakatoenda kuBedbridge kare vakandovhura border post reBedbridge rakavakwa nguva yavo zvekuti vava kuzodzokera vachienda kudivi remusina kuri kuitwa zveborder management agency navaRamaphosa. Kwanguva kungoitawo
vamabhenge mataura pamusoro peusahwira hwevaviri ava mberi kwatiri kuenda uku takatarisana nei chaizvo?
Dambudziko ratova apapa nderekuti ushamwari huripo kana kuti hwaakutaridzika kuvapo pakati pavaRamaphosa navamunangagwa. Zvikazoitika kuti ramangwana panozoda mutongi Gava muyananisi kana kuti vatete padambudziko remuZimbabwe, zvitarisirwa kuti iyo South Africa ingangoita vatete vacho ivavo sezvayakaita muna 2008-2009 kusvika paitwe Global Political Agreement kusvika 2013. South Africa muutungamiri hwavaRamaphosa inenge isisingachanyatsokunge ichionekwa sekuti ingamira isina divi rayakarerekera. Saka zvinotozviringidza izvozvo zviri kutoitika apa, zvinozviringidza chose kana pakazoda kunzi paitwe nhaurirano dzinenge dzida kukokerwa kana naiyo South Africa, nekuti vamwe vanenge vaida kupinda munharurano vanoda kuti dzinge dzichikokerwa nemunhu asina divi raanozivikanwa akazemberana naro.
Sokuona kwenyu vamabhenge, South Africa inoda kugadzirisa zvinhu muZimbabwe here?
Rimwe dambudziko raapo zvakare nderekuti zvaakuita sekuti South Africa hainei nekuti haitodi kuti zvinhu zvinake muZimbabwe. Nenhau yekuti South Africa inoita mari chose iko kuboda kwamamuchiona vari uku. South Africa inoita mari isingambobviri nekuda kwamaZimbabwe naanongokurosa, dzimwe nguva asingamboendi kure imo mumesina imo muya, vamwe vachiinda kunana Louis Trichard uku, vamwe vachipfuurira zvavo mberi mbichana, vamwe vatozosvika Joni vachitenga zvinhu nekuzodzoka vachitengesa kuno, yatinoti kudyidzana iya kana trade pakati penyika mbiri idzi. As long as Zimbabwe zveupfumi zvina kumira zvakanaka, South Africa pachirungu inobenefita. South Africa inobenefita from this crisis. Ndo saka muchiona dzimwe nguva zvichiita sekuti havana hanya nekuti zvinhu zvigadzirisike.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutongero enyika vajoi mabhenge vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Sangano reUnited Nations Population Fund rinoti panofanirwa kuitwa zvizhinji mukurwisana nekupedza kushungurudzwa kwevanhu mudzimba kana kuti gender-based violence. MuNewsday, bato reZANU-PF rinoyambira nhengo dzaro dzakakundwa musarudzo kuti dzidzose motikari dzebato reZANU-PF mapurisa asati auya kwavari. Vamwe vatsigiri vebato iri vakakundwa musarudzo vari kuramba kudzorera motikari kubato reZANU-PF. MuNewsday makare mune nyaya inoti goridhe rakatambirwa nekambani yeFidelity rakanga rawanda nezvikamu makumi maviri nematanhatu kubva muzana kana kuti 26% zvichienzaniswa nemumwedzi wanyamavhuvhu.
Sangano Dignity Africa Foundation iro rine muzinda waro muguta reBulawayo riri kubatsira pachena vanhu vane pfungwa dzekuzviuraya zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kuzviuraya muguta iri. Ukuwo hurumende yazivisa kuti ine urongwa hwekuchengetedza vapfeguru kuti vasarasikirwa nezvavakashandira nembari dzavo dzemurandigere. Izvi zvakaziviswa nemutevedzeri wekurikota Republic Service Labour and Social Welfare Muzare Messi Dina. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Zanupiefu mutiitire mushe zvimwe zvinhu mutie sekuti makaenda kuchikomisa sekuti hamunoenda kuchikoro sezvo makutsvaga mumunhu anenge munzoro wekurikwa maMPN inenge tripusi tisaka mavhotera kaisusu hamusi makavhota tisima sezen takavhota hamubvisi chinhu chatakabvisa chatakavhotera kaisusu zvichida kuisa chenyini majari akakungozvigadza sekuzvigadza kwamakaita president wenyu akagadzwa nani akavhoterwa naniyi haana kana munhu akamuvhotera munyika ezvamakuda kuita izvo. Makuda kubvisa vatakavhotera isu muchisa venyu vamunoda. For this time kanganwai ende tiri kuuya tafunga takanyarara tiri kuuya tinyatsokuuya chako chako tese masitizeni tiri kuuya hatisi kuzombomira ende chimba hatisi kudzora this time taneta nemi ZANUPF hatichada nezvezanupf ZANUPF must go tisione rusununguko munyika vanhu vanokufema makati makahwina inini saka kana makahwina president ari kuswera achiadhopta vanhu achirova vanhu achisunga vanhu vana jobs kala vari kuitei mujere kana makahwina chii chiri kuita vana jobs kana mujere vari kutsvagei mujere kana muchiti makahwina chii chamuri kuita kana muchiti makahwina kana wakahwina kati tongaita nyika yacho tongai nyika yacho tione haitongeki tonga nyika hunge mutonga macitizens tinoda mutungamiri asinga asiri mutonga asi kuti anotungamira nekuti munhu angagomutongi atungamiri tanoita nezanupf ZANUPF must go hatisi kutomboda zvezanupf
gore rinotichaonera zvova munangagwazi kuona kuvaka nyika achingopa vanhu kuti pandukira isisi kunzi ndini ndati ndinorikola macitizen ichachitsva ichicha 99 zvaanodzokera kuna 99 kupenga mufanawo izvino taroona munangagwari ari pano pabhodha paachida kunyengetedza vana mutsvaledhi kuti fungai vanhu kusinguto kusouth africa zvino pakaipa ingaitioni ndimurambi pajobeka
muri sei pastudio 7 inini ZANUPF inondishamisa inowana mari yekubhadhara munhu kuti ataure kuti ndini munyori wetripusi iye asingazikamwe mari iyoyo yavanobhadhara vanhu vanodi kugadzira mapotoo mari iyoyo yavanobhadhara kuti abata promise mukwananzi tomupa mari vanodi kuisa development munzvimbo mvura iuye kolera iisa ipere mvura iwanike munzvimbo
zvemunhu munongomukira mumakumbo seshiro tombomuda here iwe chavangwewe kana uri chingwasungata chezanu ingoita zvo uzimbwasungata hwezanupf noti kuda kutivhiringa chiri pamatambudziko isu pakushungurudzika pakufunganya kuti kozvino toindepiko totsvasure nemberi here kuno kusouth africa tinogara takangotatanzwa namapurisa izvo zvinhasi tafumobata jongwe muromo kumukira kuenda kumabasa usiku siku nokuda kwokuti mapurisa anga achipinda matinogara kune operation iwe ndopaunodobukura hako kubukura kuti kwahee ngavabvisiwe ndoita rico who are you and for what purpose yaunoitira rico iyoyo uchizviitira pane zvipa tinombokuziva hatinambowa nezvako isu ini kandakadata sena ndinombokuziva nambowa nezvako iniwe chavangu
maswera sei pastudio 7 uyo anonzi chavangu dzakanyatsokwana dzirimo chaimo 9999 zvinhu zvaari kutaura izvi ndomashoko akadzidziswa nezanupf kutiwo ndozvaunofanira kungochitaura pese paunongochitaura pastudio 7 isusu tiri mandeve zvekutaurwa nani zvabva kupi zvinhu zvauri kutaura naiwe chavangu avo baba aukaaukaa nai akomana vanhu vanyari vachipenga kudaro pamberi penyika yese vachitaura zvisina basa rese kudaro baba wajeshu wangu kutaura nyaya dzakapusa kudaro idzodzodzo pane mahombwa muri kuita zveshuwa nezanupf tinyare iwo vanezanupf ukuziva iwo chabangu uri munhu wezanu kutoitako zvako zvisina nebasa rese unofunga tu anoku matembelele ndiko koko dzawa zinokuwa na manzi kutunga tu wanga rasi isu kufunga kwa because of you wakato zanzi wako ututa kuzani pia kutupoto itala zani basares kwa ni leo shabangu.
Izo zange ziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pakuridzana kwayo neRussia neChina.
Pangamazano mbazi reze kujikidzana nedzimwe nyika muhurumende yeAmerica kana kuti US State Department Special Envoy and Coordinator of the Global Engagement Center by James Rubin vanoti zuva rega rega hurumende dzeChina neRussia dzinoburitsa mashoko asiri echokwadi nechinangwa chekuda kuti dzionekwe senyika dzakanaka mumeso edzimwe nyika. Vachinyora nezviri kuitwa nenyika mbiri idzi, vaRubin vakayambirawo kuti kufambisa mashoko enhema kunosiya remangwana renyika dzepasi rose riri munjodzi. Vanoti China iri kuedza nepose painogona kuti ive iyo inokunda dzimwe nyika dzose panyaya dzekufambisa mashoko asi ari enhema. Vanoti mukuita izvi, China iri kudira mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora munyaya dzekuita goods ramukanwa kusora zvinotaurwa nevanhu uye kumanikidza dzimwe nyika kuti dziite zvainoda. Gwaro iri rinodomawo zvinhu zvishanu zviri kuitwa neChina zvinosanganisira kuita goods ramukanwa kusora, kuita umbimbi ndoga pamadande mutande uye kushandisa masangano akazvimirira oga nezvibvumirano zvekudyidzana nedzimwe nyika kudzimanikidza kuti dziite zvido zvayo. Mapepanhau anonzi anombunyikidzwawo kuti asanyore zvakaipa zvinenge zvichiitwa neChina. VaRubin vanoti hurumende yeChina inotyisidzira vanhu pamadande mutande ichivambunyikidza kuti vabva varegedza kunyora zvachose zvinhu zvinenge zvichikanganiswa nehurumende iyi. Makambani ehurumende yeChina anonzi ari kupotawo achisora zvinyorwa zvevanhu zvopiwa kuhurumende iyi kuti izvishandise kuvambunyikidza. China inonziwo iri kuendesawo michina yayo yekusora kune dzimwe nyika dzepasi rino kuitira kuti vanhu vambunyikidzwe kunyanya vari munyika dzichiri kubudirira. VaRubin vanoti nyika yega yega ine kodzero yekuti itaurewo nhoroondo yayo kune dzimwe nyika pasina kumbunyikidzwa. Asi vanoti nhoroondo iyi inofanira kunge iri yechokwadi. Vanoti zviri kuitwa neChina izvi zvinokonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vanoti zvinhu zvakakosha kunyika yoga yoga zvekuzvidzivirira uye kuremekedza kodzero dzevanhu zvapinzwa munjodzi nemaitiro eChina. Vanotiwo pakasatorwa matano akasimba pamanyepo eChina zvichanetsa kuti vanhu vekune dzimwe nyika vakwanisewo kushora zvinenge zvichiitwa nenyika iyi zvikuru munyaya dzekodzero dzevanhu. Vanoti chinangwa chikuru cheChina mukuita izvi kuda kukanganisa chimiro cheAmerica neshamwari dzayo uye kuda kukonzera kusagadzikana pasi rose. VaRubin vati kuchenjedza vanhu nekuvapa yambiro ndizvo zvakakosha pari zvino. Vati matambudziko ari kukonzerwa nezviri kuitwa neChina akasagadziriswa zvichakanganisa nyaya yeutongo hwejekerere uye kukonzera kusagadzikana kwenyika dzakawanda. Vanoti America inokoshesa zveutongo hwejekerere nekuti ndo zvinounza kugadzikana pasi rino, vachiti ndo zviri kupa kuti vashushikane nezviri kuitwa neChina. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neChina neRussia. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weVOA News.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission, Amai Lois Matanda Moyo, vanodomwa kuva muchuchusi mukuru wenyika. Muzvinafundo Gift Mugano vakabviswa mubhodhi resangano ririkusimudzira kutengeserana nedzimwe nyika reZim Trade. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kana mutungamiri weSouth Africa achida kubetsera vaEmerson Mnangagwa, vanofanirwa kutaurira chokwadi pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika mbiri idzi. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Iva nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tarono Kahwande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.